manera kana kamuriye Zimbabwe ino studio 7
tishitete nyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wechishanu chivabvu 1 2020 makaterera ku studio 7 nevhenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi ini ndini Ray Choto ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi vanhu vabatwa neCOVID-19 muZimbabwe vava makumi mana uye vafa nechirwere ichi vachiri vanhu vana asi huwandu uhu hunogona kukwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvayawana nhasi Zimbabwe inobatana nepasi rose mukucherechedza zuva revashandi pasi rose vanhu vakachengetedzwa kuvhuti vogara mudzimba dzisina mvura magetsi uye dzisina magoni vatori venhau vocherechedza zuva reWorld Press Freedom nemusi wesvondo iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC vanhu vabatwa neCOVID-19 muZimbabwe pari zvino vava makumi mana uye vafa nechirwere ichi vachiri vanhu vana asi huwandu uhu hunogona kukwira apo hurumende ichazivisa zvayawana nhasi manheru vashandi nevashandirwi vacherechedza zuva revashandi pasi rose vari mudzimba dzavo nepamusana pechirwere cheCOVID-19 masangano avo achikurudzira kuti munyika miitwe nhaurirano pamusoro pemihoro iyo vashandi vari kuti haisi kuvakwanira ukuwo makambani akawanda anoti anogona kutadza kutanga zvakare basa kana chirwere cheCOVID-19 chapera Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera
Kekutanga munhoroondo yezuva revashandi pasi rose zuva iri racherechedzwa nhasi vanhu vari mudzimba dzavo zvichiteerwa kuvharwa kwakaitwa nyika dzepasi rose senzira yekudzivirira chirwere cheCOVID-19 icho chiri kuita chamuramba mhuru chichiuraya vanhu pasi rose mumwe mushandi amai Rutendo Zhou vati kunyange hazvo nguva zhinji vanga vari kuchema chema nemihoro isingakwani kuriritira mhuri yavo kuuya kwechirwere cheCOVID-19 kuri kuwedzera zvakanyanya matambudziko avo sezvo vari kudzikisirwa mihoro wavo kubasa vati ramangwana ravo semushandi harina kujeka
since kampani yangu isiri kuproduce ndichange ndichiwana here full salary yangu kana kuti midziro yazvo ndeyekuti makambani achange akukata masalaries kana lockdown iyi yazopera chiichange chichaitika since makambani asiri kuproduce vashandi vazhinji tinogona kusa dzokera kumabasa nenyaya yekuti makambani anenge asingachakwanisi kutibhadhara
mumwe mushandi vajeff chaitezvi vatiwo zvinhu zvinosuwisa kuti vamwe vashandi vari kubvisirwa mari sezvo vasiri kuenda kubasa uko vamwe vashandirwi vava kutora mukana wechirwere ichi kudzinga vamwe vashandi vavo
isusu vashandi tinoona makambani atinoshandira vamwe edu havasi kupiwa mari dzinokwana vari kutodzikisirwa mari apo mari dziri dzanzagara dziri shoma tikatarisa consumer council yakabudisa kuti imba imwe chete kuti ikwanise kurarama inovanhu 5 inoda mari inosvika 6500 but tirikuona kuti vanhu vazhinji mari dzavo dziri pa2500 ipapo pa2500 ndo patirikuona vashandi vatinoshandira anamuzvinakambani anamuzvinabhizinisi vatinoshandira namakambani vari kutoderedza mari dzedu
mumwe mushandi munyaya dzekushanyirwa kwenyika vagod knows homwe vati havasisina kana tarisiro neramangwana ravo
isu basa riri nderekushambadzira nekukoka vabvakura nevemuno kunzvimbo dzekutandarira rinoti tourism pachirungu asi semaonero angu nemanzwiro andiri kuzviita vazhinji vanga vakanzura pavaigara kwacho nemafambisiro avo edzindege saka zvikutotityisawo kutoti tichange tiri chii mangwana kuti mabasa edu vamwe vedu vakatomiswawo mabasa ndangu ndikutorityirawo kuti ndinodzokere pabasa uyezve kuti Iyo industry ya tourism inomuka here.
Sangano guru rinomirira vashandi munyika reZimbabwe Congress of Trade Unions kana kuti ZCTU rinoti kuya kwechirwere checoronavirus kwayanika pachena kusatongwa kwakanaka kwenyika. Mutungamiriri weZCTU vaPeter Mutasa vaudza Studio 7 kuti chirwere checoronavirus chichasiya nyika yava mamvimve nekuti upfumi hwenyika hwanga hwaparara kare.
Isusu kana tikaungana hurumende, vashandi nevanoshandirwa mabhizimusi towirirana kuti hatichada kuita zvakanga tichiita kumashure, ngatitangei negwara ritsva, gwara rakajeka rekuenda mberi. Takanyorera hurumende nevemabhizimusi kuti chinhu chekutotanga ndechekuti vashandi paiswe mutemo murawo wekuti vashandi havafani kumiswa mabasa, vashandi havafani kubvisirwa mari dzavanotambira.
The Confederation of Zimbabwe Industries vaHenry Ruzvidzo vanoti vanotarisira kuti vashandi nevashandirwi vakurukure kuti vangabatsirana sei sezvo vashandirwi vasinawo chavari. Mumashoko avo kuvashandi nhasi, mutungamiriri wenyika vaEmerson Munangagwa vati vanonzwisisa zvakanyanya matambudziko ari kusangana nevashandi uye vabvumawo kuti vashandi avo vagara vari kutambira mari yemuhoro isingakwani vanogona kurasikirwa nemihoro yavo uye vamwe vavachirasikirwa nemabasa panguva ino mhuri zhinji dziri kutambura munyika. Vamunangagwa vatiwo hurumende yavo ichazivisa rubatsiro rwaichapa mumazuva mashoma ari kutevera. Uku MDC inotungamirwa navaNelson Chamisa inotiwo gore rino vashandi vari kupemberera zuva ravo vakasurukirwa. Mumashoko avatumira kuStudio 7 vanoona nezvevashandi mubato iri, Senator Gideon Shoko vati vashandi vakatarisana neramangwana rakaomarara zvikuru. Vatorawo mukana wekurumbidza vashandi vezveutano vari kuisa upenyu hwavo panjodzi vachiedza kupedza dambudziko reCOVID-19. Zuva reInternational Workers Day rakasarudzwa sezuva rekurangarira mabasa anoitwa nevashandi pasi rose uye nhoroondo yaro inotanga muna 1886 apo vashandi vemuguta reChicago muAmerica vakaratidzira vachida kuti mushandi ashande zviri pamutemo kwemaawa masere pazuva. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Vamwe vashandi vekanzuru yechitungwiza vanosanganisira vezveutano vari kuramwa mabasa vachinyunyuta kuitira kuti vapiwe zvikwanisiro zvinovadzivirira kubva kucoronavirus kana kuti mapersonal protective equipment uyewo mari dzekubatsirikana munguva ino yeCOVID-19 kana kuti COVID-19 risk allowances. Vana mukoti mumakiriniki ekanzuru ose vanonzi vari kungogara zvavo pabasa vasingashande, vachizongobatsira chete vanenge vaine pamuviri panoda rubatsiro rwechimbi chimbi. Vamwe vari kuramwa mabasa vanonzi vashandi vekudivi remvura pamwe nekudivi rinoona nezvekuraswa kwemarara. Vachipindura mibvunzo yeStudio 7 vakafana bata chigara chemunyori wekanzuru yechitungwiza Dr. Tondirai Kasu vati mashoko avawana nhasi anoratidza kuti vana mukoti vari pabasa ravo uye vari kushanda semazuva ose. Dr. Kasu vatiwo vari kutowana chikumbiro kubva kuvashandi vari kushanda usiku chekuti vawaniswe chekufambisa, asi vati mamiriro ezvinhu haasati anyatsogadzikana uye vachiri mubishi rekugadzirisa zvichemo zvose zvakasinudzwa navana mukoti. Asi sachigaro wesangano rinomirira vashandi rechitungwiza Municipality Workers Union Reverend Ephraim Katrina vanoti kanzuru inofanirwa kukoshesa utano hwevashandi vayo kuitira kuti vashandi vacho vapiwo vagari utano hwakakodzera zvikuru munguva ino yeCOVID-19. Jonga Kandemiri weStudio 7 atanga nekubvunza Reverend Katrina kuti zvinhu zvakamira sei nhasi.
Ichokwadi vari pasitini nhasi izuva ratingati rechitu ende afuna kuti vakatanga mzvechitatu masikati vakamboisa maturusi pasi, asi vari kusevenza maemergencies anenge aitika paclinic anenge ari paclinic vari kumatenda iwayo.
Zvii zvichemo zvasvitsa kuti vashandi vasvike pakutora matanho ekuramwa mabasa aya vakatsina?
Kune zvakawanda zvinosanganisira PPE chaiyo havana vashandi vekanzuro vari kuenda kubasa zvikuru health workers pamwe chete nevamwewo vanoseenza kusuwa nekuota namapurisa vanenge vari pachipatara vaona namabharani vanenge vari pazvipatara havana zvekuseenzesa zvakakwana uyezve vari kutsutsumwa kuti mhuri dzavo dzaakufa nenzara havana muripo kana kuti vatingati pei yavari kupiwa nekanzuro uyezve pamwe chete nekuti vazhinji vavo vari kufamba nzendo dzakakura kwazvo havasi kuprovide kwa transport zvamuri kuziva kuti palockdown pano hapana makombi ari kufamba izvozvo zvose vakapuhwa zvichemo lockdown isati yatombotanga asi hakuna kana chinhu chimwe chere chatichaitwa
ndavana mukoti chete here vari kuramwa mabasa kana kuti vashandi vekanzuro vese
pazvatanga ndana mukoti chete vangava varamwa mabasa asi nhasi zvinoratidza kuti navamwe vose vanoseenza kusuwa vanoseenza kuota vari kufanira kunge vachisevenza panguva yelockdown ino vesewo vanenge vajoinira kuti aiwa nesuwo takangofanana nana mukoti saka pari zvino kune vajoina zvakare vashandi vekanzuro
saka vashandirwi vekanzuro vari kuti nematanharo kutorwa nevashandaya
kubvira mangwanani ndakatomirira runhare runobva kwavari kuti vataure nevamiriri vevashandi ndava ivo vari kuti illegal strike isitiri kuti aiwazve vashandi vari kutsutsumwa kuti vataure nemi vari pasit in ndopavari vakamirira kuti vataure nemi kuti tinzwisisane nekuti hakuna munhu anoda kuti asevenze asina zvikwanisiro zvakakwana hakuna munhu anoda kuisa upenyu hwake panjodzi mumwe munhu akarara zvake ari kumba kwake achipa maorders ari kumba kwake isusu hati bodo izvozvo hazvikwanisiki bodo tati kana vari kuda kutaura nesu mafoni edu hatina kudzima takasununguka chazomutaura navo nokuti isu we are open for dialogue
tiri kunzwawo kuti ivo vana mukoti vari kuramwa mabasa ava vakatsinha vari kuti vari kuda kupiwawo mari dzecovid-19 allowances kana dzekubatsirika munguva ino yecovid-19 ichokwadi here ichi
ichokwadi mamwe maguta akatopa vashandi vavo mari dzecovid-19 allowances
avo vanga vari sachigaro vesangano rinomirira vashandi vekanzuru rechitungwiza municipality workers union reverend Ephraim Katsina vachitaura vari parunhare vari kuchitungwiza kwakare najonga kandemiri westudio 7 hurumende iri kuenderera mberi ichiratidza kusarongeka kwemhando yepamusoro apo vanhu vakabva kuzambia vachipinda munyika vakagariswa panzvimbo isina kukodzera panguva iyo vanenge vachiongororwa chirwere checovid-19 sezvinokurudzirwa nesangano reWorld Health Organization nunurai jena anotipa nyaya iyi
nzvimbo inosvikira vanhu iyi haina kumira zvakanaka sezvo ichiisa upenyu hwevanhu padanho rakaomarara pari zvino pavhuti pane vanhu 10 vakachengetedzwa zvichitevera kupinda munyika kwavakaita vachibva kuzambia dzimba dzinogara vanhu hadzina magonhi hapana magumbeze hapanawo mvura yakachena magetsi chikafu nezvimwe zvakakosha kuitira kuti munhu ararame zvakanaka uye kuti asabatwe nechirwere chikoro chevhuti chinonzi chaifanirwa kunge chakagadziriswa nekuvakiridzwa nebazi rezvekuvakwa kwezvinhu vanhu vasati vagariswa panzvimbo iyi asi izvi hazvina kuitika kusamira zvakanaka kwezvinhu pachikoro ichi kwakabudawo pamusangano wakaitwa nechina pakati pegurukota redunhu remashonaland west amai muliswa chikoka nemasachigaro emakomiti ari kuona nezvekupararira kwechirwere checovid-19 mukuru wezveutano mudunhu remashonaland west Dr. Wenslas Nyamayaro vakati pari kuchengeterwa vanhu ava hapana mvura magetsi zvekudya uye pamwe nemagonhi mudzimba dzavari kugara
hapana mvura magetsi pamwe nemagoni zviri kuedza kugadziriswa asi chine basa ndechekuti tose tiri kuita mushandira pamwe
Dr. Nyamayaro vakati pagere vanhu ava hapanawo utsanana zvekuti mararamiro avari kuita anotyora kodzero dzavo zvakanyanya
ndinofunga kuti takambotaura kuti nzvimbo iyi haigarike nekudaro kana takatarisa maringe nezveutano hazvina kunaka kuti tichengetere vanhu ipapo tinofanira kuona kuti kodzero dzavanhu hadzisi kutyorwa
mukuru webazi resocial welfare mumashonaland west amai Agnes Mucho, vakati vanovaka zvivakwa zvehurumende, vakaudzwa kuti vagadzirise nzvimbo iyi asi hapana zvavati vaita kusvika pari zvino.
Hapana chatichamboitwa, tinoda kuti vagadzirise zvose zviri kudiwa kuti zvigadziriswe.
Asi mukuru wePublic Works mudunhu iri vatsvaimo Muchizwa vakatiwa vasati vatengerwa zvinodiwa kuti vagadzirise midhuri iri kugara vanhu ava pachikoro chevhuti.
Pachine zvinhu zvekuti zvichida kutengwa tichiita zvinoita basa racho, zvikatengwa tonoita basa racho, especially takatarisa kunhau yeplanting nemagezi.
Vachitaurawo pamusangano wanhezuro, amai Moliswa Chikoka vakati havasati vawana rubatsiro kubva kuhurumende kuburikidza nekomiti yenational task force, kunyange komiti iyi yakavaudza kuti vanyore zvose zvavari kuda mudunhu ravo.
I think in March 1st we've actually got 30, isn't it, doctor? So I think chiangonzi chiyaimotore ka one. And then according to my needs and kukura kwe center, tichi distribute the PPEs.
Kusarongeka kwehurumende kuri kubudawo munzvimbo dzakawanda dzakachengeterwa vanhu vakamirira kuongororwa COVID-19 vasati vabvumidzwa kuenda kudzimba dzavo sezvinodiwa nesangano reWorld Health Organization sedanho guru rekudzivirira kupararira kwechirwere ichi. Zimbabwe ine nzvimbo nomwe dzakachengeterwa vanhu vakabva kune dzimwe nyika vari kuongororwa COVID-19 vasati vabvumidzwa kuenda kumisha yavo. Mune imwewo nyaya, kanzuro yechinhoyo yatanga kupaza zvivakwa zvanga zvitengeserwa zvinhu nevanhu sezvavakataurirwa nehurumende. Mutauriri wekanzuro vatichaona Mulauzi vati vanhu pachavo ndivo vari kupaza zvivakwa zvavo sezvo vakaoneswa kuti vakaita zviri kunze kwemutemo.
Isu sekanzuro yechinhoyo tinoshanda nemastakeholders edu zvakanaka. Ndofunga maona vanhu vachibvisa zvivakwa zvavanga vaturikidza pade zvakavakwa nekanzuro aya atinoti masuperstructure, kuratidza kuti isu takaenda nekunovanomirira vemaSMEs ndokuvaonesa donzvo redu rokugadzirisa taundi yedu nokuita kuti vashandire pakanaka.
Asi vanomirira vagari muchinhoyo va Clifford Kupeko vati havasi kufara kuti vanhu vari kumanikidzwa kupaza zvivakwa zvavo zvavanga vachitengesera kuitira kuti vararame.
Hakuna mabasa, ende naizvozvo ndipo pega panga pachikwanisika kuti vanhu vawane zvirarame.
Hurumende yakazivisa makanzuro ose munyika kuti achenese maguta munguva ino yekuvharwa kwenyika. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.
Ateereri veStudio 7, pane munhu here wamunoziva ari kubatsira zvakanyanya panyaya yekurwisa chirwere checoronavirus? Kana aripo, domai zita rake mowanikwa imi muchisitumira email ku studio7@voanews.com. Tumirai email ku studio7@voanews.com muchidoma zita remunhu uyu uyezve kuti tingamubata sei.
Zimbabwe iri kubatana nedzimwe nyika dzepasi rose mukucherechedza zuva reWorld Press Freedom Day. Vatori venhau munyika vachitaura pamusoro pematambudziko avakatarisana nawo munyika. Godwin Mangunja anotipa nyaya inotevera.
Vatori venhau munyika vanoti havakwanisi kuita basa ravo pachena pasina kutya sezvo vachigara vachimbunyikidzwa nehurumende nevezvematongerwo enyika. Varidzi vemakambani avanoshandira kana kuti vemabhizimisi vanotiwo munyika muchine mitemo yakawanda inoita kuti vatapi venhau vashande vachitya kusungwa. Munyori musangano revatapi venhau vechidiki reYoung Journalist Association Leopold Munende audza Studio 7 kuti pane mutemo wakadzikwa nehurumende panguva ino nyika yakavharwa uyo unoita kuti vashande vachitya.
Mukatarira panguva ino yelockdown inoi, president vakasvika pakutoisa mutemo mutsva wekuti kana ukanyora chunhu chisingawirirani nehurumende chavanotiwo haifake news. vane mvumo wekutivharira for 20 years yavari kutanzi ndiyo level 14 saka chinoitika ndechekuti vatapiwa nawo vakutya izvozvi kuti kana tikanyora chimwe chinhu chinenge chisina kutaurwa nehurumende hurumende inobva yatiyo wanyepa fake news yokutora yokuvharira 20 years saka zviri kunedza mitemo yakawanda iri muZimbabwe inoita kuti vatapiwa nawo vacho
munhende anotiwo mapato makuru ezvematongerwo enyika ezanu PF neMDC anovhundutsirawo vatori venhau dzimwe nguva
zanu PF neMDC ndiwo makuru pane majournalist asingatobvumidzwi kuonekwa kuheadquarters yezanu PF kwete majournalist asingatobvumidzwi kuonekwa kuheadquarters yeMDC environment yemuZimbabwe ine kakudzvinyirirana kakanyanya kakuru vengo rwakanyanya nekakufungirana kakawanda ipapo ndizvo zvinofanira kugadziriswa
mukuru wesangano remedia institute of southern africa zimbabwe vatavani moyo vaudza studio 7 kuti zuva reworld press freedom day rinosvika panguva iyo zvinhu zvisina kumira zvakanaka munyika munyaya dzekutapa nhau vanoti dingindira reworld press freedom day rinoenderana chose nezviri kuitika muzimbabwe uye vanovimba kuti hurumende ichatevedza zvisungo zvayakabvuma kuunited nations zvakaita sekurega vatapi venhau vachishanda vasingambunyikidzwe vamwe vati kushungurudzwa kwevatori venhau kwakakwira zvakanyanya zvichitevera kuvharwa kwakaitwa nyika musi wa30 kurume senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere checoronavirus vanoti vatapi venhau vanodarika 15 vakasungwa kurohwa kana kumbunyikidzwa vachiita basa ravo
nguva ino haisiri yekuti tinge tichibuditsa mboma kana kuti mipinyi tichida kuti tichimbunyikidza vatapi venhau kubva kune dzakasiyana siyana
vaendera mberi vachiti coronavirus iri kuvhiringawo mabasa ekutapwa kwenhau zvekuti vateuri venhau vacharasikirwa nemabasa uye zvakakosha kuti hurumende igadzire urongwa kana kuumba homwe yekutsigira makambani enhau kuti asavhare vanoona nezvekufambiswa kwebasa mumedia lines of zimbabwe vanigel nyamutumbu vaudza studio 7 kuti vanotsigira zvataurwa navamoyo vachiti ipfungwa dzakanaka chose
seboka rinoona zvikodzero tiri kuti dai pawana mufungo mubatirana pamwe hurumende nevose vari mumatapu venhau nevari mumabhizimisi vanotsigira basa iri kuti tione kuti tingatore matanho api ekuti kutapa kwenhau kushanduke kutapa kwenhau kugokwanisa kuti kurambe kuchienderera mberi kusafa nokuda kwezvatiri kusangana nazvo
nyanzvi munyaya dzekutapwa kwenhau uye vari chipanga mazano mumasangano akawanda ekutapa nhau vachristian akavanoti vatori venhau vanogona kuzvisunungura kubva mukuvhundusirwa nekuita basa ravo nemazvo vachipa mativi ese mukana panhau dzavanoburitsa zuva reworld press freedom day rinocherechedzwa pasi rose musi wa3 chivabvu senzira yekuyeuchidza dzihurumende kukosha kwakaita basa rekutapa nhau kurangarira vatori venhau vakashaya vari pabasa pamwe nekukurudzira dzihurumende kuti dzibvise mitemo inombunyikidza vatapi venhau nekuvarega vachiita basa ravo vakasununguka zuva iri rakatanga kucherechedzwa muna 1993 ndakamirira studio 7 muHarare ndini Godwin Mangudya.
Yashika nguva yekuti timbonzwa zviri kuitika pa social media.
Pachirongwa chedu cheLet's Talk ngatikurukurei chatina kupakurirai pa Facebook page yedu yeVOA Shona nemusi wechipiri china nechishanu. Nhasi tanga tiri kuenderera mberi tichitarisa zviri kuitika pasi rose panyaya yedambudziko rechirwere checoronavirus.
Magadi vevhoye netotabeti manyoni ndiro Zimbabwe zvatova napurezidendi wezvitenda chose asi chandinongoda kungotaura pamusoro pepurezidendi chekuti dei vagadzirisa makius ehupfu vatumira masoja vagadzirisa kuti hupfu unyatsobuda zviri pachena zvisiri zvehuori kusi kunowo kwandinogara hupfu uri kuti hwauori ukasvika hausi kuwanika ende neshuga haisi kuwanika nemafuta emuriyo haasi kuwanika dai zvinhu izvozvo zvagadziriswa vanhu vasamira makiu pavachange vachinotenga hupfu zvangofamba nezvemunegwara rakanaka kusi kwandiri kunokuhupfu rucha 250 asi hapana Apana mare ya chukwa tino iwana. Sakadewa gadrisa takwa nsongo tingo upose vende bondi. Nizio safamba shaka. Nako spunuku makiochi akanyanyisa kuwanda. Aka asara singa iti. Sandu nungo tenda opa nyewe kutiva gadrisa. Ipapa ndo upa ndungu kumbroti. President gadrisa ipa nyewe upukuno kutanzwa ne nzara. Nditabethi pasimbabu hapo. Tirangarire iwo.
Ini ndiri Marvelous Mtanganya huye. Ndiri mu Washington.
Aimbo wempati wepa gede we Capes United. Iyo yakashura mare kuma 1980s ni kuma 1990s. Wa Steven Chisango, vanoti nhavu ye muZimbabwe yauraiwa nemhaka yemari. Michael Kariati anotipanya inotevera.
Va Chisango, avo vakatora mukombe we Premier Soccer League wekutanga we Capes United muna 1979. Vanoti nabu ya shandu kazikuru nemhaka yekuti vatambi vemazuva ano vave kukudza mari kwete chido chenabu sezvaiitwa kare.
Kukaitwa $30 mukaruza maitonzi hapana. Saka bhora rekare vanhu vaive nechido vachitotamba zvekuti ndinoda kuti timu yangu iwine.
Vachisango vakabatsira Capes United. Iyo yakaita mukurumbira ichidaidzwa kunzi Cup Kings inana Sheki Tauro, Joe Shambo, Stix Ntizwa, Stanley Sinyo Nduduma, Friday Amayenge Piri, Charlie Jones na Tobias Moyo. Vachisango vanoti nhabvu yemuZimbabwe inofarira kutanga kubhadhara mari inoonekera kuitira kumisa kuenda kwevatambi vane tarenda kune dzimwe nyika. Vachisango vanoti matambudziko enhabvu munyika muno awedzerwa nevararidzi vemazuva ano avo vakawanda vacho vasina kumbobvira vapinda munhandare kuziva kuti nhabvu inotambwa sei.
Makochi aako mazuva ano mazhinji acho vanhu vasina kana kumbotamba bhora vaungowanawo macertificates handizivi kuti vari kuvaona kupo.
Vakambotambira magreen machine ava havana mashoko anofadza kuvaridzi vepemboi avo vavanoti varasa gwara remutambo wenhabvu.
Tima referees haasi kurefura achirefura kuti ndiri kurefura kugemu retambwe according nemalaws avo. Vamwe vacho vanokurefura zvezvekungoti unonyatsoona kuti madecision ari kupiwa aya ndiri kusapota imwe timu.
Vatsango vanoti vanorwadzikana zvikuru nemabatirwo avari kuitwa uyezve nevamwe vaimbotambira zvikwata zvepamusoro-soro avo vari kutonyengerera kuti vabvumirwe kupinda munhandare kuona zvikwata zvavakatambira zvichitamba.
Chinhu chinongondirwadza chete ndeyekuti ndikaenda kunoona timu yangu paNational Stadium kazhinji unoziva kutenderera National Stadium uchimudzi enda kugedhiro enda kugedhiro isusu takatambira Capes unotoita hunde kutoti upinde mbhora imomo.
Izvi vanoti hazvisi kuitika kuCapes United chete.
Handisura kuti veCapes chete ndinoenda kumabhora uku ndichisangana nevamwe vakatambira Dynamos unotozonzwa Dynamos ichuti ndichikurambidzwawo kupindawo futi shamari asi kuti bhora rezvonzi rasvika pariri izvizvizvi isusu ndisi takatamba kumashuro asi avanhu ava havachada kutiona.
Vachisango vanoti shuwiro yavo ndeyekuona Zimbabwe ichibudirira kuenda kuWorld Cup. Maurias ari mugungano rimwe chete neGhana, Ethiopia pamwe neSouth Africa munzira yekuenda ku2022 World Cup iyo iri kufanira kuitwa kuQatar. Pari zvino mitambo yese yenhabvu yakambomiswa senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere checorona virus. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Muchirongwa cheLive Talk na 8 p.m. tiri kutarisa mamiriro akaita zvino munyaya dzecorona virus panguva iyo pasi rose riri kucheretsedza zuva revashandi. sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Vanhu vabatwa necovid-19 muZimbabwe vava makumi mana uye vafa nechirwere ichi vachiri vanhu vana, asi huwandu uhu hunogona kukwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvayawana nhasi. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Ini ndini Ray Choto ndiri muWashington DC.
Soku izika tisenda baku VOA Ndebele.
Olamukela ku Studio 7 ngusithandekile Mhlanga. Sithanda ukuxolisa ukuthi yasenelisi ukulethulela uhlelo lwenu njengesukwini namhlanje ngenxa yengxaki esibhekane lazo. Kodwa ziyalandela ezehlukeneyo esiliqoqele zona esake sazethula wona lo msakazo. Sixoxa nonkosikazi Sambulo Maphosa ohlala kuward 5 esiphunyuka village kochief Sikhobokhobo eNkayi. Yena okubandla le-MDCT elikhokhelwa ngunkosazana Thokozani Khuphe. Sihlaziya uhlupho olubhekane labesifazana kuleyo ndawo ngesikhathi umnotho welizwe ungamanga kuhle.
Hayi, ngiyajabula ukungena emsakazweni. Hey, kunzima lapha eNkayi kakithi. Ikhangelane lendlala emangalisayo. Indlala esinayo impahla zifona ezitolo kodwa akulamali. Impahla ziyadula ngendlela ephezulu kakhulu okokuthi abantu balala bengadlanga kodwa impahla zifona ezitolo. Njalo silenhlelo ezibolisayo thina lapha engiwadini yami sihlelisa iwezi ji. Manje ihlelo lwakhona lithatha abantu abalifani. Abantu basale benjani bengalawa kudla abakutholayo. Njalo nokudla esikutholayo kulithana kakhulu ngoba umuntu uthola 7 kgs ngenyanga. And sikhangelela ukuthi nokokuthina kasiya phambili asikwazi ukuthi kuzakwenzakalani. Emasimini lakho akukuhle ngoba izulu liqale lingani. Khona lisina nje khathesi amabele esaqali kuyalima esewomabele. So singazi sikhulekela nje ukuthi yena la amatha.
Ngibuyele laphana okhulume ngalabo abanika abantu ukudla. Ngobani abakhethayo?
Indlela okwenziwa ngayo kwenziwa ngefanele sibili. Ngoba abantu labana bafika balikuthelele. Bathi lingaliqambane. Ngokwazama kwenu ukuthi olambe kakhulu nizame ngokulambelana kwenu. Iqambe labo bebuzi ukuthi ngisinise yini ukuthi kani. Yamambe ngizibalanyele akukho engene kunayo enamba le yesiki nayo. So abantu babe beqambana. Bangazi baqambana abantu sebethatha like bengaqamba abantu abangu-50 athatha abangu-25 athatha imizwe engu-25. So yiyo into yakhona ebuthini ababandulula isibili akwenza ngendlela e-say. Kodwa khona kuthanda ukuthi abanye abantu bayasala ngaphandle. Njalo okwenzakeleyo ukuthi abantu be-World Vision laba babuye last year ngo-2018 ngo-December bathi bazanika abantu imali for 4 months iningi ukuthi December, January, February, March azizange kwenzakala khonoko. Abantu banikwa ngo-December langojanuwari eyamashi imali yabuya ngo-June bathemba ukuthi bazabisa elo-February labuya ngo-June bathemba ukuthi bazabisa eka-March ayizange yabuya. Kwaze kwafika uDisemba 2019. Basese babuya ngoDisemba 2019 bafika bathi sebenokudla imali kayisenzi. Abantu bona ngendlela esenza ngakhona bayekele ukukhetha abantu labana abahosi abebezele bebenefitha laphana kuhlela amadola. Sendelana amasawu. Ukuthi lami umuntu oke wasela idola akusamelanga zizo incede. Abantu base baqambana ngenxa yokuthi mama lo muntu bengasela. Sikhangelela ukuthi ongazange ahole idola selinye lahole yiyo indlela elikhulu ukuthi umuntu vele wesigabeni kwa wale ena kapele
kona loku kudla kuyabe kuyikuyi nxa umuntu engatholanga imali
kudla loku kade kuyi December kuphela kale amabele the cooking oil the bean 10 months inyari katholakala irayi le cooking oil le bean kangelele ukuthi this month isele futhi irayi ngoba bathiya besenzalo bathi amabele asethe kule rayisi le bean the cooking oil basebelitshele ukuthi sizasebenzelana okwenyanga ezingaka kathesi bathe bazafika seDisemba January and February
okuvela kuhulumende ke
hayi thina lapha kakithi esikubonayo elivela kuhulumende asiboni lithe yiso elivela kuhulumende loba nje i-development there's no development akuna lithe elenzakalayo
leyo bekuyingxoxolo nkosikazi Sambulo Maphosa ohlala ku-ward 5 esiphunyuka uko-chief Sikhobokhobo enkayi njalo ekubandla le-MDCT lona elikhokhelwa ngunkosazana Thokozani Khuphe. Siyanamukela kwesiphathelane labesifazana sixoxa no-councillor Sikhululekile Moyo wakwa-ward 17 ePhumula woBulawayo ekubandla le-MDC. U-councillor Moyo yena osowethekelela amazwe ambalwa usichaphisela ngokuthi lokhu kwamsiza njani ukuthi aqhube kuhle owakhe umsebenzi.
Okokuqala ngike ngavakashela eSweden, eStockholm, e-Europe. Organization esigene esebenza lelizwe leZimbabwe iSwedish International Center for Local Democracy lapho babe bencedisa ukuthi bafundise ama-local leaders aweZimbabwe ukuthi lawo ayebona okukhona ngale abakwenzayo kwe-local government ukuthi basebenza njani bathuthuka kangakanani yoku-exchange ama-programs ukuthi labo bafunde kithi kodwa kakhulu thina ethe safunda kubo ngoba ilizwe leliyane besekulo liphambili kwezomnotho liphambili njalo ngokuthuthuka sihamba mhlaka 13 September saphendela 27 November sike sahamba kwelinye idolobho okuthiwa iGalvi esifike khona sayabona indlela abaphatha ngayo i-waste management lapho abahlangana khona kungamadolobha amathathu bethatha ingcekeza nale njengokuthi i-waste yabo beyihlanganisa besenza i-biogas. I-biogas yangikhona yiyo esebenza ku-transport system yabo emabhasini atransport abantu layo imota zabo nokuthi engifela ukuthi ingcekeza kubo iyindlela yokwenza imali asenye benza imanyuwa ibenzele ukuthi ifuel abalama-challenges of ifuel for transporting abantu locally khona ngale.
Ubona ingani lolu hlelo lungasunguleka eZimbabwe kumbe zikhona ezinye inhlelo ezifana la
eZimbabwe lungasunguleka kakhulu ikakhulu nxa kuyukuthi ama-municipalities sithi njengoBulawayo abambane loMguza abambane leGwanda leplumtree bese sithi senza imitshina yakhona yona leyo egeya i-biogas siyenza iplant yona leyo sesihlanganisa izibi zethu bezanamazibuya ngoba kumele kube yi-continuation of a process akumelanga kube yinto yokuthi kwezinye usuku bethu izibi seziphelile azikho kwathi singakwenza sibili nxa kuyukuthi iplant yangikhona inganelisa ukuthi itholakale sixa kuthi seyihlanganile singama-municipalities ngoba kuyabe kuhlanganisa izibi ezinjengokuthi ama-ud oyili ama-plastics abe wodwa separate ukudla khona khona i-waste food namaphepha nokunye behlanganisa ukuze bakhiphe i-biogas yabo.
Siyabona njalo ukuthi wafika elizweni leZambia khona kuyini wangathi kuyabukeka ngenhlelo zabo
eZambia laphana sihambe besingabomama sizama ukuyahlanganisa imibono sibone ukuthi uma next election zethu singancedisana kanjani ukuthi sithuthuke ngoba masikhangele inani labomama alithuthuki kangako singakhangela eZimbabwe eZambia Malawi lokhe kungani kuyadeteriorate ama-percentage ama-female leaders kuma local governments. So bese siyazama ukuthi sikukhangele ukuthi sigoqotsa ndikuyini okubangela ukukhona khona singaphani kuyafika ku 56 njalo kuyini esingakwenza. Bese sincedisa ne-networking, regional networking, ukuxoxisana namanye amazwe sikhangele ukuthi inhlupho zabomama nxa sithe sixoxisana sithole ukuthi ziyahambelana. Akutsho ukuthi lokhu kungaphi kungaphi ama-problems ethu abe nganayala ayahambelana. Sifike example isibone ukuthi i-Mauritius besiyi-invite kwile-guest adivela khona esibonisa ukuthi bona seba-richa sebe-above 50% i-female representation in their local governance. Ukuthi njengakobulawayo kule 29 kwabe kumele kuhle ukuthi 15 yonale bahle basizisa ama-seats for women. Kumele kube le-women labo-young ladies khona lapho kuvele kuhle kube ngumthetho ukuthi akubi le nani elidlulile abantu singakulandela lathi ngxenye eZimbabwe kungasincedisa.
Leyo bekuyingxoxo lo Councillor Sikhululekile Moyo ka-Ward 17 kobulawayo ePhumula le-Hyde Park. Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington.
Linga lichona njani izulukandaba siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba igama lami nguChris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomnumzana Difa waJabi Bango odabuka ePlumtree. Sihlaziya amabizo ezitalada zakobulawayo awesindebele osekubangele ukukhonona kwabezinye indimi. Okokuqala ngiyakwamukela kuhlelo mnumzana.
Angibonge babukhona.
Yingwasitshela ukuthi uthini wena ngodaba lo?
Kuyinto eqakathekileyo kakhulu, mhlawumbe nangithi nje nxa singakhangela ukuthi abantu abayenza ukuthi kuze kube ledorobho lenotha kobulawayo. Kulabantu abafana nezinduna zabantu basesikhalangeni. Kulabantu abafana labantu besivenda, kulabantu abafana lamadonga. Ngabantu abadinga i-recognition ukuthi nabo bazizwe be-involved, bazizwe beyi-part of idorobho lakobulawayo. Okulidorobho elakhandwa ngabantu abaningi. Kuqakathekile kakhulu ukuthi abantu eminye imihlobo iloba nje kuthiwa ngama-minority, kodwa mina into kuthiwa abantu besikhalangeni especially kuthiwa abantu besikhalangeni i-minority angaka kuvumela kathesi ngoba nxa sibuyela emuva imbali iyasitshela ukuthi abantu basesikhalangeni yibo abaningi kwedlula. Kodwa-ke ngenxa yezizathu lezimpi ezadlulayo sekwenza bengathi i-minority. Kodwa-ke sibuyela endaweni yamabizo. Amabizo kuqakathekile ukuthi siwabone amabala afana labo-Chibuntule, amabala afana labo-Madabane, amabala afana labo-Hamuye Nazwa khonaphana kobulawayo khonaphana. Kuqakathekile kakhulu konkwa.
Ye manje njengoba sokwenzakele abantu abazi abakhuluma indimi zona lezi ezithiwa ngezabalutshwana kumele bayenzeni?
Mina angiboni ukuthi khona into engatshintshwayo engatshintshekiyo babugande nxa kuwukuthi iphutha kule nto kuthiwa ama-corrections. Ama-corrections ziningi izinto ehlala sizibona zisenziwa ukuthi abakwenzileyo bakwenze without i-consciousness ukuthi bakhumbule kabanzi ngale nto abayenzayo. So kathesi njengoba sesibatshela sibachazela ukuthi kuqakathekile ukuthi ezinye indimi noma eminye imihlobo kutshengiselwe imbali yayo ukuthi ikhona kobulawayo. Yiso isikhathi sakathesi ukuthi akubuyele ekhansilini, akubuyele umoya kuyehlalwa phansi kuyebhalwa futhi amabizo aqondiswe kubhalwe izinto eziqondileyo. Ngeke sesithi uJoshua Nkomo kuphela ngokufaka isithombe sikaJoshua Nkomo laphana sesithi hayi nguye umuntu owayesesikhalangeni kuphela kube ukuthi nguJoshua Nkomo kuphela. Kanti baningi ngitsho labalweli abalwa impimpi yenkululeko abafana abaningi kakhulu baningi abangekhoyo imbali yabo khonaphana kobulawayo. So akuhlalwe phansi kuhambe kuyeqondiswa kulungiswe kwenziwe iziqondiso kulungiswe kwenziwe into eqondileyo ezayenza ukuthi abantu bonke bazizwe belesithunzi kobulawayo.
Nxa ukhangele wena ubona ungani kwenziwa nga kuyini okwabangela ukuthi bengacabangi njalo bona abapha amabizo lawa njengoba sisazi ukubana lasekhansilini khonaphana babe bekhona abantu besinambia babe bekhona abantu besikhalangeni kodwa bese besipha amabizo esindebele ubona ngani kungaba kuhamba njani?
Into kakhulu babugande eluhlupho yokuthi kamuva nxa sikhangela kamuva ukuswelakala noma ukungabi khona kwezifundo zembali yabantu. ukuswelakala kwembali yiko kwenza ukuthi ingqondo zabantu basuke bengasakunazeleli kabanzi ukuthi yinto ekhona njalo yinto ephilayo. Into izinto zonke zenzana zidinga ukuthi abantu bengahlali phezulu kwengqondo but abantu abatshengisele ukukhalipha babonise ukuthi njengoba behlele kulawo mahhovisi labo barepresenta abantu bonke abarepresenti umhlobo wodwa. So kuqakathekile ukuthi yikho sibakhumbuza ke kathesi ukuthi ababuyele phansi ku-drawing board bayihlala phansi balungise konke kungwala kufakwa amabizo ngendlela ezayenza ukuthi yonke into iqonde. Umgwaqo lwana osuka kobulawayo lwana useplumtree lwana kufanele ukuthi lwana umgwaqo lwana kube uthi ubuntu le-road nalwana umgwaqo lwana ngoba yindlela ukuthi ubuntu lahamba ngayo esuka kobulawayo eseplumtree. So kuqakathekile ukuthi izenzane indlela zitinke kube ukuthi kuyimbali etshengisa ukuthi ngabantu abakhona ngabantu abaphilayo njengoba labantwana kathesi kuyizinto esezifunda lasesikolo. Kuyafunda esikolo abantwana babekwazi ukuthi ngempela ngempela kukhona and sesiba involved kuyo yonke into. Asikubone kube khona yonke into kungabi ukuthi kukhona kolunye ihlelo lulodwa but kolunye ihlelo lungekho. But amadorobha afana le-Plumtree Town, i-Plumtree Town kufanele ukuthi be-100% isikhalanga koga kube yisikhalanga kuphela i-Plumtree Town ngoba i-Plumtree Town yinkaba noma ngithi isika yasesikhalangeni. Kobulawayo njengoba sithi kule ndawo sana labo okamile abantu. Okamile ana kwakuyindawo yabantu basesikhalangeni kungakaze kube lobulawayo. So into efana ukuthi zonke izinto zenzana ngokutshengisela ukuthi ibulawayo yaphehlwa ngabantu basesikhalangeni. So asikubone ukuthi kuqakathekile lokho ukuthi akwenziwe kube khona kube lokho.
Hayi ngezwakala isikhathi sesingasavumi. Siyabonga mnumzana.
Ngiyabonga kakhulu babukazi.
Lo ke ngumnumzana Difa wajabi bhango odabuka ePlumtree ebesixoxa laye kuhlelo liphuma lendaba lithone lendaba. Igama lami nguChris Gande lilayo.
Izakhamizi zemaphandleni zithi indlala yilokhu isabalala njalo ziyaludinga uncedo lokudla. UAlbert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Izakhamizi ziphiwa uncedo lokudla ngurhulumente kanye lenhlanganiso ye-World Food Programme, WFP, kodwa lokhu kudla kutholwa ngabagugileyo kanye nabaswelayo kuphela okudala ukuthi iningi lihlaselwe yindlala. Unkosikazi Mthethephi Mkandla oyisakhamuzi semawana eGwanda futhi kungani kuhle kwezulu kanye lokukhuphuka kwentengo yempuphu ezitolo sekuthi iningi libhekane lendlala embi.
Langapho siyafa ngendlala phele nzima abanye bayaholi abaningi abaholi so indlala lapha inzima abanye khona belima ongamabele kwangikhona kuncane kumbe siza kuvuna asikwazi vele hawu kwakuqedakala kukhanya into ziyadura kakhulu zila indlala impuphu iyadura imali yangikhona vele kasila abanye asisebenzi sokuhlala ekhaya imali yangikhona siyayithola ngapho.
Amazwi akhathekelwe ngesinye njalo isakhamuzi semawane mnumzana Gibson Spanda othi abenelisa ukuncedisa kufanele baphathise abanye ngokudla.
Atya ngabe izinto zinzima zinzima straightini so lalapho elibona khona lingasithumela anything ukuthi sidle singadla maybe kungaba ngcono.
Umnumzana Gabriel Moyo uthi intengo yempahla ezitolo igubhuke kakhulu osekuthe iningi lezakhamizi lingazi ukuthi libambe ngaphi ukuze liziphilise.
Idlala isibulele kakhulu ngoba ezitolo kakungeneki vele kakudla into ethengekayo akula mali sakwazi ukuthi sikwenze sikuthini. Idlala ihlasele abantu abanye baphuzile ukulima kobe lime kathesi ngezulu loleli ekhona ebantwini la.
Ukansila wentepe umnumzana Miklas Ndlovu uthi indlala ilokhu ibhahile esigabeni sakhe njalo kuyadingeka ukuthi ezinye inhlanganiso lazo zingenele zincedisane lezikhona ukuze uzulu engahlaselwa indlala.
Isimo sendlala kubi kubi sibili kudura kwezinto impuphu iyadura kunye umali asawungakwazibona 10 kg yafika kubo 110 so umumo wasibili eqinisweni hhayi awumuhle ngakulezinye inhlanganiso mbe ezingabuya njalo zithathe laba abaseleyo ngoba kuloba ungavela ube la lokuyimadlanyana uthenge o 10 kg thina zile zimuli nxa uthenge kuyi 10 kg nge 100 and something ngapha vela usebenza uholi umumo sibili hayi singakhuluma amanga ukuthi sungcono.
Unkosikazi Juliet Nkiwani umqondisi wenhlanganiso yabomama ye-Women Development Association of Zimbabwe i-WDAS uthi indlala singanene esitezi kulandela ukungenela kwe-WFP.
Indlala le inkulu kakhulu lo nyanga kodwa ke ikhele engenileyo muva kube le relief emangalisayo ngoba inamba yabantu asebethola isiyengezelelekile phezu kwaleyane ye-social welfare balutshwana abaseleyo njalo abaseleyo hayi bala indlala kodwa ngabangcono akufanani lalaphana kuseseyi-social welfare yodwa.
inhlanganiso ye-World Food Program ithi abantu beZimbabwe bafika phose izigidi eziyisiyagalombili badinga uncedo lokudla. Ngiyimele umsakazo ye-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda, ngu-Albert Ncube.
Liyalandela uhlelo liphuma lendaba litshone lendaba.
Lingali tshona njani zilukandaba, siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami nguChris Gande. Namhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lo nkosazana Sibusisiwe Dube, isiphathamandla senhlanganiso yabasakhulayo iNational Youth Development Trust. Okokuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga.
Ye, ungasitshela ukuthi inhlanganiso yenu isile sikhathi esinganani njalo kuyini eselikufezile ngesikhathi soneso?
Inhlanganiso yethu yasungulwa ngomnyaka ka-2003 sesilamalunga amaningi ku-region yeMathebeleland. Siqoqela iBulawayo, eMathebeleland North, leMathebeleland South. Lalokho esikuthi ngama-youth structures nama-youth councils. Ama-youth councils nxa sikhuluma ngawo sikhuluma ngamalunga abantu abasakhulayo abangabesifazana labangabafana esibathi baba ngama-youth shadow councils, councillors. Laba babemele indawo lapha abahlala khona besima as councillors, belalela inkulumo ezabe zisenzakala ngokuthuthukiswa kwendawo lapho abahlala khona, ama-communities abo. Behamba kumhlangano esithi ngama-council meetings besiyanika labo imbono yabo as youth councils. Labo futhi abantu bona labo esibatsho umhlanganiso wethu iyabathuthukisa, izama ukubancedisa ukuthi bebe ngabameli kuma-councils, as in the i-council you're now why, i-city council, sithi ngilinganisa ngesithi iBulawayo City Council. Siyabagruma abanye bakhona sebaba ngama-councillors from being ama-shadow youth councillors. So yikho okunye singathi sesikwenzile njenge-NYDT. Kuba osisa abasakhulayo labo esithi ngama-leadership trainings, labo siyazama ukubancedisa ukuthi bethuthuke bebekwazi ukuzimela labo njengabesifazane, benika imbono yabo emphakathini, emhlanganweni engabe senzakala emphakathini, engabe senzakala koBulawayo, emhlanganweni engabe senzakala goqela iZimbabwe yonke. So siyancedisa konke abasakhulayo abangabafazi labangamadoda.
Nxa umuntu efuna ukuba lilunga lenhlanganiso wenzani?
Nxa umuntu efuna ukuba lilunga lenhlanganiso NYDT, uyakwanisa ukusibhalela ku-email yethu ethi youthsininfo@nydt.com, youthsininfo@nydt.com. Kumbe umuntu uyakwanisa ukusibhalela, uyenele sikusibhalela kukheli futhi le-email elithi youthsininfo@gmail.com. Bayakwanisa ukuthi besibhalele khonapho, kuzaba lo muntu ozabaphendula ebanike izigaba zokuthatha ukuthi bebe ngamalunga e-NYDT.
Manje njengoba sikwazi ukubana ezombusazwe elizweni zingani ziyaxabanisa abantu, lina luphatha njani udaba lwezombusazwe kunhlanganiso?
Thina njenge-NYDT siyinhlanganiso engakhethiyo, sithi we are non-partisan, engakhethiyo ibandla. So sisebenza lama youth avela kumabandla wonke lawo awezombusazwe. Sila ama youth akuzanu PF, sila ama youth aku NDCT, sila ama youth aku NDC Alliance. Sila ama youth avela kwinhlanganiso zombusazwe ezithiyeneyo eZimbabwe. So thina owethu umsebenzi ukubathuthukisa ukuthi bebekwazi ukuthi kulilungelo labo ukuba bephatheke kwezombusazwe, bephatheke kwezokuthuthukisa ilizwe, bephatheke kwezokuthuthukisa indawo lapho abahlala kuzo. Kodwa asibakhuthaze ukuthi bebebesilwa ngoba wonke umuntu nomuntu lombono wakhe. So siyabakhuthaza ukuthi behloniphe umbono womunye umuntu, behloniphe imbono noma evela kuyiphi inhlanganiso kwezombusazwe.
Hayi, bezwakala. Hayi, sibongele kakhulu ma.
Okay, ngiyabonga.
Lo ke ngunkosazana Sibusisiwe Dube, isiphathamandla senhlanganiso ye-National Youth Development Trust, ebesixoxa laye ecingweni kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami nguChris Gandhi. Lila.
Kwamanje ke silalele ke umculo we Black Mambazo othi ungikhumbule.
Ungikhumbule, ungikhumbule wenkosi, ungikhumbule mina, wena wenkosi, ungikhumbule ba, ungikhumbule nkosi, nkosi yami, ungikhumbule nkosi yami, lapho ngiwelulwa ngilaba lukhuzu nakalalo. Lapho izimbo zivalo zisongu ungikwinya,
ngikhumbule mina wena wenkosi, ngikhumbule,
ngikhumbule nkosi,
nkosi yami,
ngikhumbule nkosi,
nkosi yami,
ngikhumbule nkosi yami. Lapho izono
zami
zime efundweni,
we baba
sisuse wena baba,
wena
ngothula ngomsawa,
ungikhumbule mina wena wenkosi,
nkosi yami, ungikhumbule nkosi,
ungikhumbule baba,
ungikhumbule nkosi,
nkosi yami,
ungikhumbule nkosi yami. Lapho imihla yami,
imihla yami,
imihla emhlabeni,
baba
manzi kubone
nkosi yami,
ngikukhele kuwe,
ngikhumbula mina,
ngikhumbula nkosi yami,
khumbula,
ngikhumbula nkosi yami,
nkosi yami,
ungikhumbule nkosi yami,
nkosi yami,
ungikhumbule nkosi yami. Ta la 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 la,
ta la 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 la,
ta la 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 la,
ta la la la
la, ta la 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 la,
ta la 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 la
la, ta la 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 la,
ungikhumbule,
ungikhumbule nkosi yami,
ungikhumbule,
ungikhumbule nkosi yami,
nkosi yami,
ungikhumbule
nkosi yami,
ungikhumbule nkosi yami. Lapho izono
zami
zizime efundweni,
baba
sisuse wena baba,
wena
ngothula ngomsawa,
ungikhumbule mina wena wenkosi,
nkosi
yami,
ungikhumbule nkosi,
ungikhumbule baba,
ungikhumbule nkosi,
nkosi yami,
ungikhumbule nkosi yami. Lapho imihla yami,
imihla yami,
imihla emhlabeni,
baba
manzi kubone nkosi,
nkosi yami,
ngikukhele kuwe,
ngikhumbula mina,
ngikhumbula nkosi yami,
khumbula,
ngikhumbula nkosi yami,
nkosi yami,
ungikhumbule nkosi yami,
nkosi yami,
ungikhumbule nkosi yami. Ta la 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 la,
ta la 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 la, umculo we Black Mambazo. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Sixolisa njalo ukuthi asenelisanga ukulethulela lona njengesukwini. Olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.